Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 12/2023 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoshevedza mumiriri weAmerica munyika iyi pamusoro pemashoko ake ekuti South Africa yakatengesera Russia zvombo muchivande. Bazi rezvemari rinoparura hurongwa hwekugadzirisa matambudziko ari kukonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revakoti reInternational Nurses Day, vakoti munyika vachikurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihore nemashandiro avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti rashevedza mumiriri weAmerica muSouth Africa vaRuben Brigade pamusoro penyaya yavo yekuti nyika iyi yakapa zvombo kuRussia. Izvi zviri kuuya panguva iyo bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUS State Department rakazivisawo nezuro kuti rinotambira danho reSouth Africa rekuti iri kuongorora nyaya yekuti nyika iyi yakatengesera Russia zvombo muchivande. Ivanzi Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri weAmerica muSouth Africa vaBridgetti nezuro vakapomera nyika iyi mhosva yekutengesera Russia zvombo muchivande zvekushandisa muhondo yayo neUkraine izvo zvavakati zvakatakurwa nengarava inotakura zvinhu Lady R iyo ine chekuita nekambani yakatemerwa zvirango. Ngarava iyi inonzi yakamira muchivande pachiteshi chengarava chiri pedyo neguta reCape Town muna zvita gore rakapera. VaBridgetti vakati America ine chokwadi chekuti midziyo yemauto yakaiswa mungarava Lady R ndokuendeswa kuRussia. Vachitaura nevatori venhau nezuro vaBrigati vakati kubatsira kweSouth Africa nezvombo kuRussia inyaya yakakura uye havaoni sekuti yati yagadziriswa kusvika pari zvino.
The arming of Russia by South Africa with the vessel that landed in Simonstown is fundamentally unacceptable. We are confident that weapons were loaded onto that vessel and I would bet my life on the accuracy of that assertion.
Asi mutungamiri weSouth Africa vaSiril Ramaphosa vakati ongororo yekushanya kwengarava yekuRussia iyi kumuzinda mukuru wemauto enyika yavo yakanga yatoparurwa mushure mechitiko ichi vachibatsirwa nenyanzvi dzekuAmerica. VaRamaphosa vanoti izvi zvakaitika vaBridgetti vasati vataura kumusangano wavo nevatori venhau nezuro. VaRamaphosa vakataurawo nezuro mudare reparamende vachipindura mubvunzo wekuti zvii zvavari kuita nezvenyaya iyi uye wakabvunzwa nemutungamiri wevamiririri vemapato anopikisa vaJohn Steenhuisen.
The matter is being looked into and in time we'll be able to speak about it.
Hurumende yeSouth Africa yakataura kakawanda kuti haina kwayakarerekera muhondo yeUkraine neRussia, asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanoti zviri kuitika zviri kuratidza sekuti South Africa yatora divi reRussia muhondo yayo neUkraine.
Kunenge kusamira zvakanaka kweukama pakati peUnited States of America neSouth Africa. United States of America yakambotumira nhume kuno South Africa kuzama kuti South Africa isatore divi reRussia kana kuti inge ichitora divi reUkraine kupahondo iri pakati peRussia neUkraine. South Africa yakaramba ichiti aiwa isusu hatina divi ratinorerekera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vachiitawo zvidzidzo zvepamusoro paHoward University muno muAmerica vaKelvin Manduna vanoti vakashamisika nemashoko avaBridgetti aya.
Mashoko ataurwa neAmerica atishamisa, atikatyamadza zvachose nekuti taona kunge kutaura number one zvisina diplomacy kuda kuyanika imwe nyika iri sovereign. Dei ambassador kana vanga vaine maaccusation avada kuita neevidence nema V11 avo, tatiti zvinokodzera kuti vataure neforeign affairs yeSouth Africa vane machannels avo ekuengage imwe nyika zvisina kuvayanika kuzve kuvachiita mhere yakadai.
Munandira, South Africa yakatambira gurukota rinoona nezvekunze rwenyika yeRussia vaSergei Lavrov munyika iyi pakaitwa hurukuro dzakapomera nyika dzekumavirira mhosva yekukonzera hondo pakati peRussia neUkraine. Nyaya yezvombo iyi inonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi inogona kuve nechekuita nekudonha kwaita randi remuSouth Africa pamusika wemari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Apo mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba kana zvichenzaniswa nedhora rekuAmerica panguva yekukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuenderera, bazi rezvemari ratora matanho ekugadzirisa matambudziko aya, asi vamwe vanoongorora zveupfumi vachiti hazvina zvazvinobatsira. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemari muzvinafu ndomutuli Ncube vanogarotaura kuti upfumi hwenyika huri kukura uye maindastiri ari kuwedzera kushanda, izvo vanoti zvave kuita kuti zvikamu 41 kubva muzana ezvinhu zviri kuwanikwa muzvitoro zvive zvigadzirwa zvinobva munyika. Asi muchiziviso chavakaburitsa nezuro, vaNcube vakabvuma kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru kukwira, izvo zvaita kuti vatore matanho anosanganisira kuti zvimwe zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva zvipinzwe munyika pasina kubhadhara mitero. VaNcube vakatiwo makambani achabatirwa zvikamu 15 kubva muzana zvemari yekunze yaanenge awana muno. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Ncube vati zvakanaka kuti hurumende inoramba yakasvinurira kugadzirisa zveupfumi munyika.
Yakanaka kuma consumers kuti inogona kuunza maproducts akachipa, asi ine long term inenge iri negative nekuti tinogona kurasikirwa nemabasa.
VaNcube vaenderera mberi vachiti
vakawanda vari kufungidzira kuti mari paino circulator inenge yabva pa printing machine, haisi kusupporta nema products, haisi kusupporta negolide. Imari zvayo yokuti pavanenge vadira kudira mari mumarket vanongo printa mari, hapana munhu anoitrusta.
VaDanford Mutashu vanove mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vati vanotambira matanho atorwa nebazi rezvemari vachiti achabatsira kudzikamisa upfumi hwenyika.
Danho richabatsira voruzhinji avo vanga vachipunyaira kubudikidza nekukwira kwemutengo imwe yanga ichikwira zvisina tsarukano, uyewo kuhesurwa kwaitwa mari yanga ichiripirwa kana vemabhizimusi vachibhenga mari yekunze iyo yanga iri 15%. Zvichabatsirawo kuti vemabhizimusi vakwanise kuti mari yavanenge vawana pakutengesa zvinhu zvavo vaiendese kumabhanga.
VaMutashu vatiwo hurumende inofanirwa kunyatsoongorora mashandisirwo anoitwa mari yekunze nevemabhizimisi vanotenga mari iyi pamusika weReserve Bank of Zimbabwe. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro zvepamusoro uye muongorori wezveupfumi, akazvimirira. Vanotsigira maonero ekuti hwaro hweupfumi hauna kumira zvakanaka, vachiti izvo zvinokonzerwa nekusave nemitemo yakajeka.
Ifi tikaita karenzi yokuti tichiti itore itore, but vanhu vachitadza kuti havasi kuifarira ka, tinotofoira nokuti ikonomi zhinji inoitika pasina chokutanga hurumende ningespo. Tikanyaya kuda kumanikidzira tinopedzisira tisina magudzu masherofu. I think mukatoona tichasvika panhu pokutoti hurumende yoramba ichikokurudzira kuti munhu unogona kuimporta.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi variwo muongorori akazvimirira vaFelix Chari vatsigirawo maonero ekuti dai mari yemunyika yambosendekwa parutivi.
Mazvina bhizimisi vachichaja mapurize avo nhasi havasi kushandisa reti ririko nhasi. Vari kushandisa reti ravari kufunga kuti rinenge riripo mangwana kana kuti rinenge riripo vhiki rinotevera. Naizvozvo ndinoona kuti nyaya yekushandisa US dollar ichabatsira sezvo panenge pasina rimwe currency ratinogona kunge tichikombeya naro tichishanda ne-one currency.
Pakadzorwa mari yemunyika mugore ra-2018, hurumende yakati mari iyi yaiva ine huremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica. Asi mushure menguva pfupi, mari yemuno yakatanga kushaya simba kusvika pari zvino, apo huremu hwayo huri kuramba huchiondomoka zvisinei nematanho akasiyana-siyana ari kutorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nasi pasi rose rabatana mukucherechedza nekupemberera zuva revakoti reInternational Nurses Day, iro rinocherechedza mabasa anoitwa nevakoti muboka rezveutano, hurumende ichikurudzirwa kuti itore matano kugadzirisa matambudziko akatarisana nevakoti munyika. Vakoti vanoti izvi zvinokwanisa kuita kuti zvimise kubuda kwavo munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Dingindira regore rino rinoti our nurses our future, zvichireva kuti vakoti vedu remangwana redu. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende, asi vati vanga vakabatikana uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo.
Nasi zwa redu sana mkoti izwa ratino cherecheza ratino koshesa shukuru endi gore rino zwa iri rauya apo tichi pendera nekufara kuti denda re-COVID-19 rava iro radzikira pari zvino. Saka tiri kufara mukufara imomo tine kusuwazve zvakare nekuti tinana mukoti vakarasikirwa neupenyu panguva ye-COVID-19 vakati wandei. Endi izvi zvinhu zvinotirwadza zvikuru. Tinoda futi kuti titi pazuva ranhasi gotenda vana mukoti vese vari munyika medu nebasa guru ravanoita, kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemuhoro dzavanohora.
Tiri kuona kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo vakoti muZimbabwe muri kuchema-chemawo nenyaya dzemihoro. Zvii zvamungataura tichitarisawo mashandiro evakoti?
Tiri kuchema-chema nenyaya yemari yatinotambira. Chiri kuitika muno muZimbabwe ndechekuti mari dziri kuhorwa nana mukoti ishoma-shoma, dziri pasi. Endi mari iyi kunyanya yedu yemuno iri kuramba yechidonha, iri kuramba yechiluza value. Zvinova izvo zvinoita kuti painotambirwa panana mukoti vatadze kukwanisa kutenga zvinhu zvinoita kuti vararame mwedzi wese. Zvinoreva izvo kuti ivavo achaita matambudziko achanetsa kuti vachapedza sei mwedzi vachienda kubasa, vachakwanisa sei kuendesa vana kuchikoro. Saka tiri kuti isusu kuhurumende tichicherechedza zuva iri rana mukoti, tiri kukumbira hurumende kuti kudai yatarisa muhoro unotambirwa nana mukoti.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo vari parunare muHarare neStudio 7. Madzimai anorarama neurema anoti achiri kusangana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kutorwa sevanhu vasina maturo munyaya dzezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare kumusangano wavakokera madzimai anorarama neurema wakasiyana-siyana, mukuru wesangano reDeaf Women Included amai Agnes Chindimba vati kodzero dzemadzimai aya dziri kutyorwa sezvo ari kutarisirwa pasi munyaya dzezvematongerwo enyika nokuda kwokuti vane urema.
Nyangwe vakada kunzi vaparticipate kuti vaitewo macommunity leaders kana kuti vaitewo macouncelor, vaitewo maMP, vanhu vanowanzovashora neurema hwavo.
Amai Chindimba avo vasinganyatsogona kutaura zvinonzwika vawedzerawo vachiti nyaya yemhirizhonga ine chekuita nesarudzo inokonzerawo kuti madzimai anorarama neurema akawanda asada kuita zvematongerwo enyika.
Mhirizhonga inoti nyanyei, saka zvinenge zvakaomera vanhu vanorarama neurema kuti vazokwanisa kuchiwanikwa munzvimbo dzakadaro.
Amai Faith Mbofu avo vanogara kana kubindura uye havaoni vati kunyange hazvo vaidawo kukukwidza sakanzuro musarudzo dzakatarisirwa gore rino vakasiyana nazvo mushure mekurangaridzwa zvehurema hwavo.
Ndaidawo kuparticipata kuita kansela kwandogara, but vanhu vakauya vachindiudza kuti you not akwanise kuparticipate because hauone vanhu havambo kuvhotere. Saka because of that ndakabva ndangofila kuti maybe andikwane pavanhu vanoona.
Izvi zvatsigirwawo namuzvare Tarisai Mashanga, mumwe mugari wekubhindura zvakare, uyo akasangana netsaona yekudonha ndokuvhunika bhonzo rekumusana zvakazoita kuti asakwanise kufamba.
Kana tichitofamba sena hangu ndine uchihama roads acho anoona akazoti uchi inopesera yatofa uye mashops makavakwa zvekuti handikwanisa kutopinda. Kana zvido zvitengera unoenda kutotuma munhu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mubasi iri. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai munyika amai Stembiso Nyoni, asi vanomirira vakaremara mudare resenate muzvare Naspa Manyau vaudza Studio 7 kuti zvichiri kunetsa kuti madzimai ane hurema atambirwe munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sevadzimai vane hurema tinotarisirawo kuti tinge tichipindawo mune zvematongerwo enyika, nekuti tinokwanisawo kuve tiine madecisions nemasolutions kumatambudziko atinosangana nawo. Zvino tinotarisirwawo pasi tichionekwa sevanhu vasina chavanogona.
Mumusangano wanhasi madzimai aya ati vanofanirwa kubatana voita chirirangwe kurwisa kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa dziremekedzwe. Musangano uyu wanga wakanangana nekudzidzisa madzimai anorarama neurema kuti angakwanisa sei kuzvimirira uye kurwira kodzero dzavo, uye wapindwa nemadzimai akawanda kubva kumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komishina anoona nezvekurwira kwekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights nhasi aburitsa gwaro rinoti mauto eMali pamwe nevarwi vanobva kunze vakaponda vanhu vangangosvika mazana mashanu kana kuti 500 panguva yekudzivirira kurwiswa kwevanhu vaionekwa sevaipikisa chitendero cheIslam kana kuti anti-jihadist mudhorobha remura muna kurume 2022. Izvi zvinonzi negwaro iri hutsinye hwakapfurikidza kubva zvatanga kurwiswa kwevanopikisa Islam muna 2012. America yabvisa matanho ane chekuita nedenda recovid-19 pakutsvagwa kweupoteri anga achishandiswa kumuganho weAmerica neMexico mukudzivirira kana kudzinga vanhu vainge vachida kupinda munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Maguta emuTexas ari kumuganhu akatara nguva dzechimbi-chimbi kana kuti state of emergency achigadzirira dambudziko revanhu vakawanda vanotarisirwa kuedza kupinda munyika. Kunyange sangano rinoongorora nekuyamura vanhu nezvekudya pasi rose reWorld Food Program kana kuti WFP richiti huwandu hwevanhu vave kuda ruyamuro rwechimbi-chimbi munyika vari kuita vashoma nekuda kwekukohwa kwave kuitika, vamwe vagari munyika vanoti upenyu huchiri hwakavaomera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
WFP yakazivisa mugwaro rayo rinobatanidza mwedzi mine kutanga kwegore kuti uwandu hwevanhu vari kuda ruyamuro huri kuderera zvekuti vanhu vangangosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 3.9 million chete ndivo vanoda ruyamuro rwechimbi-chimbi kusvika svondo rekutanga remwedzi wakubvumbi kana zvichienzaniswa nevanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri kana kuti 4.2 million vaida ruyamuro rwechimbi-chimbi muna kurume. Mutevedzeri wemutauriri weWFP munyika vatatenda Macheka vanotsigira gwaro ravo rinonzi Zimbabwe Food Situation and Monitoring vachiti
izvi zvinobva muongororo inoitwa nesangano reWorld Food Program inonzi Hunger Map Live. Ongororo iyi inotsvaga umboo hwakadaro kuti inzwisise magariro evanhu maererano nezvekudya.
Kunyange wandu huri kunzi huri kudzikira, vamwe munyika vanoti zvinhu zvichiri zvakaoma sezvo zvinhu zvave kudhura muzvitoro. Amai Brandina Mahove vekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vari kutomesa chibage kuti vagaise upfu, asi vachiti havadye sadza rakadaro.
Kunyange tave kuwana upfu nekuda kwekuomesa kwechibage kwatava kuita, hazvisati zvadzikama sezvo zvimwe zvinhu zvakaita sesipo nemafuta ekubikisa neshuga zviri kuti dhurira mumastoromu.
Amai Mahove vanoti vanoongorora kurarama kwevanhu vanenge vanongotarisa zvekudya zvakaita sesadza chete kuti vati upenyu hwave nani. Izvi zvinotsigirwa naamai Joyce Mhungu vekumasvingo, vanoti upenyu hwaomera vagari sezvo paine zvakawanda zvakaita semari dzechikoro nenhumbi dzechikoro zvinoda mari yakawanda pamusoro pemari yechikafu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zviri kudhura kumaruzevha kudarika mumaguta, zvekuti marita maviri emafuta ekubikisa anoita madhora mana kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica muzvitoro zvemumadhorobha anoita madhora anodarika manomwe kumaruzevha. Mumwe anotengesa zvekudya kumhangura vaEnias Mberi vanoti vanokwidza zvinhu sezvo vachienda kunozvitora kuchinhoyi, izvo zvinozovatorera mari yakawanda yekufambisa nekutakurisa.
Tinokwidza mitengo yezvinhu sezvo tichinozvitora kuchinhoyi, uko zvinotidhurira nekuda kwekukwira kwemafuta emuti.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti kunyange vanhu vakawanda vave kukohwa hazvireve kuti upenyu hwave nyore.
Asi tinoziva izvo kuti munhu ararame nechikafu chete, panozodiwawo hembe dzekupfeka, kuendesa vana kuchikoro, kufamba yatingati travel iyaya. Izvi zvinenge zvakudawo dzimwe mari dzinodarika zvaunenge wakohwa iwewe. Saka tinenge tichitarisirwa kuti vanhu ngavakohwe kudarikidza.
Kunyange nzvimbo dzakawanda dzakawana chibage, pane dzimwe dzakashaya zvekuti vagari vanotoda kuramba vachiwana ruyamuro, sekutaura kwamambo Katiza Gombo vekwaZvimba.
Saka zvinhu zvizhinji, imwe nzvimbo yakaenda muna February haina kuzombowanika futi kusvika izvi. Saka zvakakonzera drought yakatosimba munzvimbo mangu izvozvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo pomazima sezvo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo, asi gurukota rezvekurima vaEntias Masuka vakamboudza Studio 7 nguva shoma yapfuura kuti hapana munhu anofa nenzara sezvo vachange vachipa bazi rezvekuyamurwa kwevanhu chibage chinorikwanira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakatsununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri muWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Echashika chirongwa chenyu chamunomirira nechishano choga choga. Nhasi muchirongwa chemagitare echasvondo rino tine hurukuro nemuimbi wemusambo wedziyo dzechitendero kana kuti gospel music. Wenzelase Makundisa anozivikanwa neremagitare rekuti Mpostori Wenzi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvanzi Zininga weStudio 7.
Well,
kunyanzo kuimba commercially ndaka stanga ndichiri kuchikoro like Pakrembon Boys aindo pandakaenda
postal wenza ana uzombodzokera kumashure
from then anda kutongoimba naye nechimba naye then kunana 2003-2004 I met the 10 person wako kada pepeno banditora vaenda nene kuna Magdia remember that day the Magdia bandimbisa takamera pakati pataifamba napo apart so pangonditiimba vandaimba vatotetapo unoimba Magdia was the manager he was the manager and the producer wa pepeno person wako from there ndopaiitwa song yaya kuti ndinzverei ya pepeni chaita mukurumbira hatina kuzombodzoka shure
patave iko zvino izvi chiri kupisa chamakurira nacho iko zvino izvi chii
last year ndakaita my second live recording mono mtala ku Allen Texas uko my first year in the United States
mira ndikubate murom iri the album ramai launcha ku Texas iri rinonza ndirinonzi chiiri
iri takari launcha under the banner yekuti Menje called Menje live recording
vanhu vakaritambira osei
well music is still coming out but with what I am seeing varikuifarira receiving it ndinotenda mwari kuti pane dzakabuda so far vanhu vese varikufara and they are still waiting for more
saka pari zvino ndivari kutarisira zvipi vateereri vanokuteverera
as no inini ndiri munhu asingadi kuramba akamera pawanda place so ndinoti kana chinhu chikaitwa tikamera vamwe vanhu vanogona kunge vakutoti no saka toita sei kuti icho chichachida inini ndatodenda tokumberi
right postori wenzi kune mumwe mukomana nemusikana wechidiki ari kunzo achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita sampostori wenzi mashoko amungamupewe kumukurudzira ndeyekuti kudii
tanga ndechekuti namata kuti mwari akuitire nyasha dzekuti ubudite zviri mauri mwari zvaakaisa imomo and izvozvo zviri mauri izvozvo and work towards it nekuti if you perfect the gift you have that gift is unique
saka inini ndofanirwa kuti mundipe chimbo 1 chiri pamoyo penyu nhasi chamunoda kuti tigobuda nacho mudariro
I would want you to play my song inonzi Waka Waka that Waka Waka song you know ine ma songs akaimba kare kuZimbabwe kuma Crusades
tokusiyai muchirohwa neka medley kampostori wenzi ngatitambe zvakanaka
manga muchinzwa kambo kanonzi Waka Waka manzwa hurukuru yaitwa na Wenceslas Makundisa anozivikanwa nerima gitari rekuti mpostori wenzi ari parunare ku Texas na Ivans Sininga we studio 7 musakangwana chirongwa chedu che live talk na 8 pm manera nasi apo tiri kutarisa nezvigadziriro esarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise misoro yenhau zvakare Basi runanana nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa runoshevedza mumiriri weAmerica munyika iyi pamusoro pemashoko ake kuti South Africa yakatengesera Russia zvombo zvehondo muchivande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiyai maoko anotungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana mthwakazi kweza kusihlwa ngolwesihlanu mhlaka 12 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lweInternational Nurses Day. Bekhala ngeholo eliphansi njalo besola uhulumende ngokwehluleka ukuthenga imithi yokusebenzisa ezibhedlela. Uhulumende wakwele South Africa ubika ukuba usebize umeli wemelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuze azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende wase Russia izikhali zempi zokuhlasela kwele Ukraine. Ugatsha lwezemali solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lweInternational Nurses Day bekhala ngeholo eliphansi njalo besithi ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane. Usuku lolu lunanzwa emazweni achiyeneyo omhlaba ngenjongo yokuqakathekisa indima edlalwa ngabongi kwezempilakahle. I-International Nurses Day iza ngesikhathi inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kufaka eZimbabwe kuluhlu lwamazwe angamachumi amahlanu lanhlanu 55 alokusadalala kwezempilakahle okungamelanga abongi labodokotela bawo baqhatshwe ngamanye amazwe ikakhulu athuthukileyo. Abongi labodokotela beZimbabwe baphuma buthumuthumu elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBhilithane. Kodwa iZimbabwe Nurses Association ikhala ngokuthi lokhu sokunzima kulandela inyathelo leWorld Health Organization. Ngenyanga edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usolele eBhilithane esithi lidala amacala amabi kakhulu ngokuhuga abongi labodokotela beZimbabwe bona athi bachiya isikhala esikhulu elizweni labo. Sibuze umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals umnumzana Anthony Majongosi ukuthi bathini ngosuku lweInternational Nurses Day lolu namuhla.
Imali isalari yethu vele ayisakhwani, ayisayenzi ukuthi vele siphile lapha eZimbabwe. Kodwa sazama ukuthi sikhulume ne-government ukuthi ilungise konoko, sahlala phansi le-parliamentarian committee sakhulumisana, sayinika izikhalazo zethu ukuthi sifuna isalari yethu ibe i-US dollar, futhi sifuna ukuti siphile kule. Sibona futhi ukuthi umongikazi wayasuka lapha eZimbabwe wahamba eBritain kumbe eAmerica badinga umsebenzi konako. Le ndaba yokuthi vele imali yalapha vele ayisathengi, asisakwanisa kuphila kuhle le salary leyana. Kodwa sibona futhi ukuthi igovernment, sabona uminister wethu yehealth wahamba ukukhuluma le World Health Organization ukuthi basimise ukuthi singahambi ngale emazweni sidinge umsebenzi. Sacina sifakwa ku red zone ukuthi vele abasivumile ukuthi siphume lapha sihambe eBritain kumbe eAmerica kumbe eCanada.
Indaba yokufakwa kweZimbabwe ku red zone le iliphatha kabi kanganani, ngoba siyibonelo msekeli kamongameli welizwe ongumphathi ntambo njalo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga kusikhatshana esedluleyo esola amazwe afana labo Bilithane, amazwe athuthukileyo ngokuqhatsha abezempila kahle abavela eZimbabwe.
Kunoko vele siyakusula le ndawo yokuthi vele umthetho uyasivumela, umthetho welizwe ukuthi sisebenze khona kusiyafuna ukusebenzela khona. Kodwa futhi sayikutazwa ukuthi laye ezi uminista wethu wafanele ukuthi asihlalise phansi, sisale phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane ukuthi sithole imali iyakhwanayo. Kodwa na wahamba wakhuluma le who sayenzwa i-red zone ukuthi we are red zone, asikwanisi ukuhamba. Khonoko vele kuyasihlupha ukuthi bafuni siyenzeni, sho bafuni siyenzeni, siyafuna ukuphila lathi, sifuna imali iyakhwana lathi.
Indaba yokubanjelwa izithupha nguhulumende esingathi yibonding sizwe likhala kakhulu ngayo njengabongi labongikazi. Ngesikhathi kathesi nje idale lephalamende libhoda ngelizwe ezibhedlela lisiza ukuthi kuyini okulihluphayo njengabezempilakahle. Iliphatha njani leyo ndaba yokubanjelwa izithupha?
I-government ama-diploma yabamba indaba yokuthi vele bayabona ukuthi siyakwanisa ukusebenzisa ama-certificate phandle ngale sijinge omunye umsebenzi. Kodwa so right umthetho akuvumi konoko. Siyakuthaza ukuthi i-government inike abanikazi bemadiploma ama-diploma abo.
Umnumzana Anthony Majongosi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri uthe ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile. The Voice of America, direct from Washington. Uhulumende wakwele South Africa wazise namuhla ukuthi usebize umeli weMelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuthi azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende waseRussia izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukuhlasela ele Ukraine. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ingcitshi yacubungula ezombusazwe zithi ukufuthelana okukhona phakathi kweMelika leSouth Africa kathesi kulamandla okudumula ubudlelwano bamazwe lawo mabili kugcina ukubhazamisa lobudlelwano bamazwe omhlubulo wangezansi iwesekwazi leAfrika. Umnumzana Bridget utshele abezindaba izolo ukuthi ufunga ngempilo yakhe ukuthi umkhumbi weRussia wafikela eSimonstown ngompalakazinyakenye wasuka usugcwele izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukulwisa eUkraine. Ingcitshi ecubungula zombusazwe bamazwe atshiyeneyo omhlaba umnumzana Thembisa Fakude ongumcwaningi enhlanganisweni ye-Africa Asia Dialogue uthi inkulumo kaBridget le iveza ukuthi ulobufakazi obubambekayo ngalolu daba okuyinto ezafaka ele South Africa enkingeni enkulu.
We are in a very serious situation and one will expect that of course.
Singazithola sesixotshiwe kumanyano we-AGOA obusipha iSouth Africa ithuba lokuthengiselana leMelika impahla ezifika amabhiliyoni angamachumi amabili.
To compromise, no, give away the 400 billion rand worth of trade with United States.
ufakude uqhubeke ethi kulengozi ukuthi le South Africa lingazithola seliseteswa izijeso zomnotho ukuza kwenza impilo ibenzima kakhulu kumuntu wonke elizweni. Kodwa ke le South Africa lithi alijabulelanga inkulumo ethulwe nguBridget umphathindaba ogatsha lwezokuxhumana unkosikazi Khumbuzo Njavan. Utshela bezindaba ukuthi bakhathazeke kakhulu ngenkulumo kaBridget.
The ambassador has not followed diplomatic channels in terms of
akusiyo indlela okukhulunywa ngayo nxa ummeli welizwe elento ayisolayo. Uphambanise kakhulu umnumzana Bridget.
If the US has concerns about anything in South Africa, they are allowed to raise their concerns by their channels.
Ngakwelicele umongameli Cyril Ramaphosa utshela idale lephalamende ukuthi uzavuma ikomishini ezaxwayisisa ngalolu daba. Kodwa umkhokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-Democratic Alliance, umnumzana Johnston Hazen, uthi akuzwisiseki ukuthi kungani kuthiwa kuzahlolisiswa lokhu sekule nyanga ezisithupha lesi sihlakalo senzakele. Ubudlelwano bele South Africa lele-Russia buqale ngesikhathi sempi yobandlululo kulelo lizwe. Lapho ele Russia lasekela kakhulu inhlelo zokulwisa umbuso obandlululo wabamhlophe. Selokhu impi Russia Ukraine yaqalayo, ele South Africa likaze lisole iRussia ngaphandle kokuthi amacelo mabili kuzafuze akhulumisane, ikhetha ukungathathi hlangothi. Enyangeni ezidluleyo, iSouth Africa yemukela abaphathi ntambo beRussia kanye leMelika yathembisa ukuqinisa ubudlelwano bawo lamazwe omabili. Kodwa ke ingcitshe ecubungula ezombusazwe lozobudlelwano bamazwe zithi osekusenzeka manje ele South Africa lizithola selidabukene phakathi kwamazwe amabili njengoba ngakolunhlangothi lifuna ukuqhubeka liqhubeza amabhizimusi leMelika, kanti ngakolunye lisafuna njalo ukugcina ubudlelwano balo bakudala leRussia. Kusenjalo le South Africa lithi lingaqeda ukubuzisisa uBridget ngenkulumo yakhe ayethulele abezindaba. Umphathi ntambo wezokudlelana weSouth Africa namanye amazwe omhlaba unkosikazi Naledi Pandor uzakhulumisana nosowabo weMelika ebeka sobala kukhonona kwelizwe lakhe ngendlela uBridget asiphathe ngayo. Mlesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ugatsha olubona ngezemali elizweni solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo okwethusayo nxa liqathaniswa leMelika. Intengo yezinto layo iyakhuphuka. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi amanyathelo la kasoze aphathise ngalutho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini elotshwe ngumphathintambo wezemali, uProfessor Mthuli Ncube uchasise ngamanyathelo esezothathwa nguhulumende ukubona ukuthi liyazinza idola leZimbabwe kanye lokumisa ukuqhubeka iqansa intengo yempahla lendleko yemisebenzi etshiyeneyo. Unobhala womanyano wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akukho okutsha kulokho osekusenzakala ngoba kuke kwenziwa njalo ngesikhathi umnumzana Gideon Gono engusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe.
Sike sabona ke ama tariffs kuthiwa ngama duties ekhitshwa ebiselwa ekhitshwa ebiselwa. Sesike sabona ke isikwelede zika-RBZ okungazakaliyo ukuthi imali yangkhona yanceda okungakanani. Abantu bathengelwa izikotshikara, abanye bathengelwa amatarakitha, banikwa okutshiyeneyo. Leyo mali kwathiwa iyabhatalwa ke i-treasury, yafakwa phezu kwamahlombi ke yama-taxpayers.
Umoyo uqhubekethi kuzaba nzima kakhulu kuZulu ohola ngedola leZimbabwe njalo kuphazamise abamakampani alungisa impahla elizweni ukuthi bamelane lempahla elungiswa kwamanye amazwe ekuthengiseni impahla yabo.
I-industry yethu ke iza survive okungakanani, sizakwanisa yini ukukompitha ke lamanye ama-industries angaphandle kwamazwe aqinileyo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Lindani Mkhwananzi, yena okhala ngeholo elinganeliyo esithi kuzongezelela ubunzima ebantwini abanjengaye abangaholi ngemali yakwamanyamazwe. Umkhwananzi uthi isimo eselizweni sesibangela ukuthi abantu baziphathe ngendlela engalunganga ogoqela ukusebenzisa okudakayo lokunatha utshwala okudlulisa amalawulo kumbe obuphekwe ngokungalungelanga impila kahle yabo bezama ukucatshela indubo.
Isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abakufanele bazithenge. Umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe lama-chunks kumbe lo mbhida, yikho as long kubambe isisu, yikho akudlayo kuphela. Kubi kakhulu lapha elizweni.
Ophatheke kwezokuhlaziya ngezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende kumele alwisane lodubo lwenkohlakalo kuqala.
Kaninginingi sikhuluma siyayilwisa i-corruption, senza umlomo nje siyicothoza, kodwa kathesi sokumele sibone ukuthi labo abephula umthetho kumele baboshwe.
Okunye kwalokho okumunyethwe yincwadi elotshwe nguNcube emizameni kahulumende yokulungisisa isimo esibi somnotho elizweni yikungahlawulisi imithelo kulabo abathenga impahla eqakathekileyo kwamanye amazwe khona okwake kwenziwa esikhathini sangemuva. Ekubuyeleni kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngomnyaka 2018, uhulumende wathi yena isisindo salo silingana ledola leMelika, kodwa ngemva kwesikhatshana nje isisindo sedola lelizwe saqalisa ukwehla ngesiqubu esikhulu kuze kube manje. Sikhuluma nje idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane 1212 emkambo oweReserve Bank of Zimbabwe, kodwa ngale emkambo wensitha selithengwa ngenkulungwane ezedlula ezimbili zamadola. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe bahlala bevika ngokuthi isimo somnotho welizwe siba nzima ukuphuma edakeni esikiso okwamanje kungenxa yezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya agoqela iMelika, iBhilithane lamanye amazwe aweYurophu. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi lesi simo siphazanyiswa ngumbuso okhona lenkohlakalo esisabalele elizweni ikakhulu isenziwa iziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umcebisi omkhulu kwezomvikela esigodlweni sikamongameli weMelika eseWhite House, umnumzana Jake Sullivan, ube lomhlangano obalulekileyo lomphathintambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe, umnumzana Wang Yi, oqhutshelwe kwele Austria. Lo mhlangano wensuku ezimbili ubikwa ungokukhulumisana ngendaba ezichiyeneyo zobudlelwano bamazwe omabili ikakhulu kwezomvikela. Ikhomishini ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-UN High Commissioner for Human Rights yethule umbiko othi amasotsha kwele Mali abulala mahlayana abantu abangamakhulu amahlanu 500 ngesikhathi sokumelana lokuhlaselwa ngabeqembu labesimoslem abedlulise amalawulo abejihad kuhlelo olwenziwa ngombimbitho ngomnyaka ka-2022. Inhlanganiso ezimeleyo eChildren in the Wilderness namuhla inikeze izikolo ezedlula amashumi amane esigabeni isemathebeleland isipho samabhuku aphathelane lokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zenhle. Linhlanganiso ithi inanzelele ukuthi intsha yanamuhla kayilalwazi olujulileyo ngokuqakatheka kokulondoloza imvelo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
AbeChildren in the Wilderness bayabele amabhuku la azinkulungwane ezingaba ngamachumi amathathu 30,000 emkhosini owenzelwe eVictoria Falls abawuqoqe bemanyanela bohlangathi lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje, unkosikazi uSue Godley ugcizelele kakhulu emazwini okuthi intsha lamuhla kubalulekile ukuthi ifundise ngezokulondoloza njengoba kuyizo inkokheli zakusasa. Amabhuku la uthi labo bawathole njengesipho esivela enhlanganisweni yaseMelika eBooks for Africa besebenzisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zentuthuko olwe-USAID.
To date, I think we've had about 170,000 books which we have delivered to schools throughout.
Silesikhathi sisebenzisana labo okwamanje sebesilethele ingwalo ezingafika phose ezilikhulu lasikhombisa 170,000. Unkosikazi Godley uthi inani labantwana esabelweni lesi kabafinyeleli iziphala zamabhuku ama library okuyikho okubangela ukuthi uhlupho lobuyanga luqhubekele phambili.
That's been brilliant, and when a child is able to read, they can understand a lot better when we, for instance, come in with our eco-club curriculum.
Lokhu sikubona kuqakathekile ngoba nxa umntwana esenelisa ukubala, bayenelisa ukuzwisisa kakhulu ngabakufundiswayo. Ngakho sibona ukuhlanganela lokhu kuphakamisa imfundo okuyikho okulangathelelwa ngabezimpacts kanye lomhlaba wonke ngezokulondoloza. Kumpumela yeZimbabwe School Examination Council yomnyaka ka-2022 kwababhala imihloliso ka-Form 4, izikolo ezilithumi lasishiyagalolunye esabeleni seBinga zaswela ngitsho lwedwa umntwana owaphumelelayo ukuthola imiklomela yokuqhubekela phambili ukuya ku-Form 5. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee bakusekela lokhu ngokubika ukuthi isilinganiso sabantu abafika amajumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% emathebeleleni North liphelela kumfundo e-primary, okwenza indawo le ibe sezingeni elephansi kwezentuthuko kulezinye izabelo elizweni lonke jikelele. Oyamukele ingxenye yalesi sipho samabhuku umnumzana Amos Gwema, omunye wabasebenzela uhlangothi lweZimparks. Yena ke uthi lokhu kuyabongeka ngoba lakho lokhu kuyaqinisa ubudlelwano lezakhamizi abasebenzelana lazo.
So by doing that, we'll be bridging the gap between the community and wildlife officers.
Ngokwenza lokhu sizabe sivala isikhala sokuthi izakhamizi zibe sazi ukuze zenelise ukusivikela okwenzakalayo kwezemvelo endaweni zazo. Umzekeliso walokhu yikuthi ababulala inyamazana bengathumba lindawo balakho ukusivikela ngoba bazabe sebesazi ngalezi ngwalo.
Izikolo ezabelwe lesi sipho ngezincelezelane leWange leChizarira National Park esemangweni weBinga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Ku Woza Friday namhlanje silomasikandi uBlessing Bankwe Spanda ohamba njalo ngegama elithi Qatho. Yena ke ucula ekogodlwayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Njengoba uyibona siyothe sawemfana wu awuvela ushone koni.
Uqatho ucula
eko mahlaba etshwale lapha pheka khona umculo yakhe kamaskandi asisho ukuthi yena wazalelwa ngani
embelesi abanye bayazi la kunomngcele khona kaGoldo ngayo nebelingwe ngokungena kulomgaga wezomculo ngafike ngethiwa igama elithi qhathanzipho yesaya salishintsha ngaqala ukubizwa ngoqhathu ngoba elithi qhathanzipho bese limuningi lapha emculweni kulele emakhaya khona kogodlwayo lana namanje ngisakhona la kogodlwayo
wenza enemkhuze kodwa lo mawe uyagala uma ngabe impahla zenke yini ufone ebusuku uma ngabe impahla ikapho yini ungafone emini uma ngabe ukudla kwenka
uBanke upheka umculo wakhe sekhaya njalo selamadlalathi ambalwa athi ndiphona lamadlalathi akho mdawini
idlalathi lami lakuqala ngalethula ngaphansi kweqembu iqhathanzipho lele ngalishintsha sengiseba ngiqhatho lelo dlalathi belithi ngalendandatho 2020 ngethula futhi elinye idlalathi ebelithi lona inkomo zabelungu ngazo ukuthi 2022 yethula idlalade lithi self defense kukhona ngiqoqozele emphakathini elithi utsheke jogezayo isihloko sithi intelili intili
Banengi abaculi abadabuka emfilabuso. Pho wena wathi nje kanjani uze ungene kulo mculo qhatho?
Lokulandela umaskandi ngendlela ebengiyulandela ngayo. Especially umaskandi wase South Africa. Kunabantu ebengibakhonze kakhulu abeloculo umaskandi. Kusho ukuthi ngothando engaba nalo. Ilona lwangifaka la emculweni.
Mina bamtisi lubabazi Sola ma 2000 nampa kulima ndebeni Mina ngisamasi Ngisamasi ubaba washona
Umculo kaqhatho uthakazelelwa ngabantu abanengi Abalandeli bengakuthola ngapi kanye nomculo wakho
Umculo wami uyatholakala ku-YouTube Uyatholakala kuma-digital platforms Inkomo zabelungu bayiqhatho uyalithola idlalade likhona uma ufika ku-YouTube uyasetsha utsheke jogezayo azolandelana amadlalade ngiyatholakala ku-Facebook utsheke jogezayo ngiyatholakala ku-Facebook iqhathanzipho silo vo inombolo yami u-0774559564
Umthumo ngamasigandi udume kakhulu eMzansi. Singene kwele Zimbabwe ikho nje umculo kokodlwayo uqhatho ebesihlakaza ngawo kuhlelo hoza. Hoza Friday. Mpela zwe mina ndikini lonke igama lamukezi wa Jesus Banda.
Suka madoda qhatho insizwa yakwamahlaba ithwale uhlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu esithi kulotshekesha ogezayo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhuluma ngamalungiselelo okhetho ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili abongi beZimbabwe bamanyane labanye babo emhlabeni ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day bekhala ngeholo eliphansi. Kwanele igama nguNtungami Linkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
Murara Zvanaka muri Zimbabwe.